tavhura chitoro tinogamuchira chitoro chedu chinonzi
Tisu Zim Goodies. Kubva pamaseva nangu akomana anonzi tinotenda nasungano. Saka Tisu Zim Goodies.
Chitoro chine kudya kweZimbabwe.
Zvii zvamuri kutengesa uye zviri kutambirwa sei nevatengi?
Tiri kutengesa chikafu chakafanana nezviyo, munga, mapfunde, mpunga, nzungunyimo, nyemba, choya mazowe, maputi, tine mauyu zvakare, tine tii dzese, tine zumbani, zumbani riri paviri, matii bags neloose tea, choita tanganda, tine mapinzi zvakare, tine mauyu, matowe, nyii, masau, ndo zvatinazvo pane michero. Choya panapa tine handy andy, tine domestos yekucleanisa mabathrooms, tine jeto, tine macamphor cream, tine glycerin, tine gentle magic, mamoisturizer kudiwa zvakare nevasikana mazuvano, tine zvishambo zvakasiyana siyana, ende zvishambo zvakatongotorwa zviri zvazviri kumadziva, saka zvinobva zvanatsokwesha zvakanaka naka. Nesipo dzakasiyana siyana, tine protex, tine geisha, tine deto. Ya iyo ndaimumwe yamirira iswe iende kwairikwenda.
Chii chakaita kuti mufunge kuvhura chitoro muno muAmerica?
Ndinofarira kudya chikafu changu chekuZimbabwe. Saka ndakauya kunoku, kutanga kudya chikafu chekunoku, ndakabva ndanzwa kusuwa chikafu changu. Tikati aiwa, toita sei kuti tikwanise kuunza chikafu kuno. Takabva takatitengesera motikari, mutrange motikari tichingotendererawo kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika tasvika patiri nhasi.
Ndezvipi zvimingamupinyi zvamuri kusanganawo nazvo mubhizimusi renyu?
Challenge hombe ndeyekuti shipping yacho inodhura. Mari yacho yekuti uzviunze zvinhu zvacho kubva kuZimbabwe kuya kunoku inodhura. Zvekuti unozosangana dzimwe nguva mamwe makastoma anombokudza mashoko mako anogodora pane dzimwe nguva vachitaura kuti zvinhu zvako zviri kudhura zvitereke, asi vanenge vasinganzwisise kuti kubva pazvinobva kana nguva mahomedhi musa kana ndekupiwa zvatengwa kuZimbabwe kuti zvizosvika kunoku pane kuva nemutambo chaiwo. Nenzvimbo dzekurenta nzvimbo yatiri ineyo vichinei inodhura, saka kuti uwane nzvimbo yakanatsosununguka yekuti muite chitoro, nzvimbo dzacho dzinodhura, saka tirikumbogara ipo patiri panapa.
Mune vekune dzimwewo nyika here vari kuuya vachitengawo zvinhu zvenyizvi?
Hongu, muri yekuZambia. Zambia community yakandisapota zvikuru kubvira ndichitanga. Vanotenga siri kwatiri. Koya vekuMalawi nevamwe vekuMozambique vashoma. Nezviro zvakafara takawana vekuCongo, tikawana vekuBotswana, tikawana two vekuSouth Africa nevekuZambia pamwe chete nevekuZimbabwe. Saka tikawana vekune dzimwe nzvimbo vari kuuya.
Ndiri kuonawo mabhodhoro ari pano. Pane rakanzi Changamire, rimwe rakanzi Bvunze Remoto neChimhandara. Mungatsanangura kuti zviizvi?
Mauya zvakanaka. Changamire kune reZimbabwe. Vanakomana vese, varume vakuru vese, tirikukurudzirai kuti muwanike muchigara mune Changamire. Inobatsira chaizvo panyaya dzakasiyana siyana dzekuvarume. Unoinwa setii? Vanoita masports vaya vemasmoothie, unogona kuisa musmoothie yako. Unoona kuti aiwa zvinhu zvese zvinokufambira zvakanaka. Aya, madzimai, madzimai, tinokurudzirai inonzi Bvunze Remoto. Sekutotaurwa kuri kunzi Bvunze kuno kunyika kuno zvinonzi multivitamin, kozonzi zvakadai zvakadai. Aiwa, kana uri wekuZimbabwe ukatora Bvunze rako iri, ukatora ndorani yako iyo, aiwa, zvese zvinoita zvakanaka. Koya iChimhandara iyi, aiwa, wakateerera, ndibatei pafoni, tonatsogara pasi vasikana tokurukura kuti zvinofamba sei.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Foni tinowanika pa 571-505-2607. 571-505-2607.
Shoko ramungada kusiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Tinoda kuti vana veZimbabwe tinokutendai nesapoti yamakatipa kubva kumastates akasiyana siyana kubvira patakatanga kutengesa tichiri kutengesera motikari, zvikuru sei veDMV area. Tiri kutenda ichaizvo.